Vachibvura musangano uyo waitirwa ku State House, vamunanga gwavati nauriranu dzisati dzaitwa, mapato ese akapinda musarudzo dzegore rapfuura anofanira kutambira zvakabuda musarudzo idzi, pamwe nemutongo wakaitwa neConstitutional Court, zvichitevera gakava rakamuka musarudzo idzi.
I suggest that we all accept the results of harmonized elections as a legitimate expression of the will of the Zimbabwean people in order for us to focus on the next elections, which are due in 2023. Before then, it means all of us in our different capacities must accept the challenges which we face as a sovereign nation, with a view to making positive contributions to our country.
Vamunanga gwavati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuisa musoro pamwe voshanda mukunatsurudza ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vati vanhu vese muZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi, vanofanira kutaura neizwi rimwe pamusoro penyika yavo uye kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe.
We have to put our heads together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country. This effort must be an all-party affair by way of pronouncements and by way of actual engagements wherever we are as political parties and as we engage with outsiders.
Vatiwo zviri pachena kuti nyika haigoni kufambira mberi vanhu vachiyaura nenhamo, uye zvakakosha kuti vanhu vashande pamwe mukusimudzira mabasa eupfumi kuti nyika ive neremangwana rakajeka. Vaenderera mberi vachiti pane mitemo inofanira kusandurwa, uye zvakakosha kuti bumbiro remutemo yenyika ritevedzwe. Vanoti kana izvi zvikaitwa, havaoni chingatadzidze nyika kuti ibudirire. Vamunangagwa vati vaona zvakakosha kutanga nhaurirano idzi nekuti zvakakosha kuti vanhu vemapato ese vedzisvondo, masangano anoshanda akazvimirira nevanhuwo zvavo vane mazano anokwanisa kuti nyika ienderere mberi. Kunyange hazvo, vamunangagwa vange vakakoka vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Studio 7 yaona 12 chete. Vamwe vakaita sava Nelson Chamisa havana kupinda musangano wanhasi, vachida kuti nhaurirano idzi dzikokerwe nemunhu asina kupinda musarudzo uye asina divi raakarerekera. Vamunangagwa vati vane muonero mumwe chetewo, uye vakatembenge vadoma mukuru weimwe svondo kuti atungamirire nhaurirano idzi, asi vakazosiyana nepfungwa iyi mushure mekunge mukuru uyu atangawo kuita zvematongerwo enyika. Vamwe vapinda musangano wanhasi vanosanganisira Vangosana Moyo, Valove Momaduku veNational Constitutional Assembly, Muzvare Tokozani Kupe veMDCT, vaDaniel Shumba veUnited Democratic Movement, Brigadier Ambrose Mtiniri veNational Patriotic Front, vanowamanyika veBuild Zimbabwe, vaBrian Muteki navaElton Mangoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.